presente.
Nendi kale ndi chira pelesa, zvitu zvote ndo zvira pelela we. Nemushumo ndo ura pelela, zvitu zvote ndo zvira pelela we. Chere tendo ira pelela, mara ichi shika ito chika munangu. Mushumo ndo ura pelela we, mara uchi shika hoya chika munangu. Buhazi ndo ura pelela, mara uchi shika hoya chika munangu. Zote zote ndo zira pelela we, zvika zviya chiga mulangoni.
Hai zviya chiga, zviya mona. Zvichisvika zviya chiga, zviya mona. Zvichisvika zvere, mana zviya mona.
Zvichisvika zvere.